in Washington this Thursday, February the 23rd, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are discussing the challenges facing vendors, the bulk of whom are women, who are currently being allegedly harassed and abused by municipal police and having their goods confiscated. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona or VOA Ndebele and like us if you haven't done so already so you can join in the conversation.
Today on the Women's Roundtable, we are discussing the challenges facing vendors, the bulk of whom are women who are currently being allegedly harassed and abused by municipal and police, having their goods confiscated as well. What are your views on the issue?
And vendors, especially in Harare, have reportedly been harassed, and some of them arrested by the city health officials as well as the municipal police for continuing to sell their wares within the city center, the CBD, and in areas where typhoid has been reported, and they are allegedly spreading the typhoid or diarrhea or diseases.
Yes, PJ, I think, you know, we heard earlier on from some city fathers at the Harare City Council, you know, really saying that's why they've been cracking down on vendors. But the vendors themselves are saying no, but it's if things were okay in the country, they wouldn't have to vent. Mm-hmm. And they wouldn't be typhoid because there would be clean drinking water and, you know, such issues. Mm-hmm. So we also, you know, spoke to the Vendors Association of Zimbabwe, you know, last week, actually, and other organizations that fight for the rights of vendors who have called on the government to address the economic crisis affecting the country and provide the 2 million jobs that they promised under the ZANU-PF economic blueprint Zimaset, instead of targeting vendors who they say are fighting to put food on their tables and, you know, feed their children. So really that has been the argument, PJ, that, you know, the vendors are saying as much as there is a health, you know, concern when it comes to typhoid, they're only vending because they have to. If the situation were okay in the country, they wouldn't have to vent. So that's what we'll be discussing today. What are your views on the issue?
Yeah. Lamhlanje uhlelo lethu asihluzeni bomama asikhangela udaba lolu olwalabo abaphila ngokuthengisa ezidaladeni emkambo kumbe endaweni ezingavunyelwayo ukuthi ngabe abantu bayathengisa kungenxa yokuthi kulezi zathu ezehlukeneyo ezokuthi abantu bayethengisa ezidaladeni okungekho emthethweni abakhulumile esikhulume labo abaphila ngokuthengisa abathi bona akulamsebenzi elizweni njengakobulawayo khona amankampani amaningi aseyavala omicros ngokwabo sebavala so abantu benzeni ukuze baziphilise babhatalele abantwana ezikolo banakekele izimuli zabo ukuthi babathengele ukudla lokubhatala ezinye indleko zalapha ekhaya sike sakhuluma labanye ngeviki eliphelileyo abadibhekane lodubo lona lolu olokuhlukuluzwa ngamapholisa akamanisipala amapholisa civil awezetarap bebathathela izinto zabo ende ngezinye zezikhathi bakhala ngokuthi abathathayo laba amapolisa bathatha babutha amatamatisi lane lana o amapotatoes onyeni konke lo konke khona lokho baye kufaka ezindlini zabo bayisebenzisa lemuli zabo bona babesebelahlekelwa imali yokuya order njalo baqalise ukutsha ikanti ke engxenye i-$20 yona le abahode ngayo yiyo ekade ngiye kugcina vele abayinikweyo ngabanye yizo inhlupho ezidibana lalabo abaphila ngokuthengisa. Asizweni abanye babo abekhuluma lathi lo msakazo owe-Studio 7.
Uhulumende kayekele ukuhlala ehlukuluza abantu ngoba abantu laba ngabantu abayizizalwana zeZimbabwe ezisemthethweni njalo ngabantu abanye ababezisebenzele ama-factory. Ama-factory avalwayo uhulumende la irekhodi yokuthi kwavalwa ama-factory amangaki ngitsho lezitolo ezinjengabo-Mickles khonapha eHarare sezavala pho abantu basebenze ngaphi baphile ngani uhulumende la ekamilise ama-factory within 48 hours njalo nxa besithi bafuna ukuthi ngokuthumela amapholisa balandele okuchiwo imithetho yamakhansile esithi ngama-bylaws asazi kumbe sebela ama-bylaws amatsha ngoba thina sicine kusetshenziswa ama-bylaws kaSmith.
Mina indaba yena leyo ingizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba thina sake sabhala sathi sihlale phansi labo mayor le-council yangikhona sathi sikhulumisane khona sizophuma lani le-solution kundaba yona leyo bonke sibakhulumisile kodwa bayathula sebesithumezela amapholisa kuphela which is not fair i-harassment kuma-offenders. Asisoze sivume ukuthi sitshaywe la mapolisa ngoba it's against i-decent work, i-police harassment and akuvunyelwa. Asisoze sivume.
PJ, tell us what were they saying?
Kobulawayo laba abathengisayo baphakathi kodubo lokubhidiswa kathesi ngamapholisa esithi kanzini ngoba basebethendukile lapha babefakwe khona baphenduka futhi emavrandini. Kulodubo olukhulu kakhulu ngoba sekaningi sebethengisa abaselanayo lokwesaba kabasayesazi noma bengaboshwa kodwa sokuyimlando wekhonseli ukuthi uhlale phansi ubone ukuthi khona bengafakwa ngathi lapho abafisa khona bona njengamavenda i-association esengikuyo kahle sowuthola i-BVTA Bulawayo Vendors Traders Association iyazama ukuhlanganela nabe council sike saba le meeting le council interdepartmental committee esihlale phansi le council sibonisana layo sike sahlangana lo mayor sike sahlangana lamanye ama-politicians ukuthi sibonisane ukuthi bengancedobane bengaphiwa ispecial omama abakuma-street ngoba bathona begidima bengakwanisi ukuthi bethengise imali bethole inzuzo ezebayeneka njengefemily. So engingakufisa ukuthi ngakwenzakala kube yimpumela iwayforward yethu nokuthi i-council le-government kayihlale phansi ibone ukuthi ingayincedisa njani ispecially omama abayibobo abaningi abathatha 3/4 of i-population yamavendayo ibone ukuthi iyabancedisa njani le-government konke kusukela khonapho ma kuyukuthi kakulamsebenzi evulwayo ngama-industry kubonakala ukuthi bengaphiwa nhlelo kanye zokuthi bephumelele bethuthukise njalo bengathathelwa futhi i-city council sike saqoqisa ngalo meya umeya wazama ukuthi khona ebonisane uzahlala phansi lama-councillors next week ukuthi ebone ukuthi kungayenziwani cebo bani ukuthi labo mama omama lama-youth bethole ukuphila ngoba okwakhathesi kakula kuphila bavuka begidinzwa yi-council.
Labo-ke ngomama abaphila ngokuthengisa akade bekuzikhulumela lapho ngenhlupho ababhekane lazo. There was also a lady who is a representative of one of the organizations that is for women vendors in Bulawayo. I can't remember her name, but I'm suspecting it could be Mrs. Deborah Mkasa.
I understand we're also going to have her as a guest later on. So, interesting points there coming out from the ground. But nasi pachirongwa chedu che madzimai che women's round table. Isu tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevanhukadzi vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa. Sekutaura kwatamboita PJ, tinoona kanzuru nyaya yemuHarare iri kuti aiwa ngavarege kutengesera panzvimbo dzinowanikwa idzo dzine chirwere chetyphoid. Asi ivo vanoita zvekutengesa vari kuti toenda kupi, nekuti dai hurumende yakaita zvayakataura iyo mugwaro rayo rezimaset kuti vachange vane mabasa anosvika iwo 2 million pasina nyaya iyoyi yavari kutarisana nayo. Saka ndo zvimwe zvatichange tichizeya. Asi iyo kanzuri iri kuti aiwazve atingasiye vanhu vachifa nezvirwere zvakadai setyphoid nenyaya yekuti vamwe vanenge vachitengesa chiri chikafu PJ. Chisiri kutengeswa muhutsanana. Saka zvimwewo zvekutaurwa nekanzuro zvinhu zvine zvakakosha. Asi ivo vari kuita zvekutengesa vari kuti aiwa dai kanzuro yawana iyo kugadzirisawo zvinhu kuitira kuti mvura ibude iyo yakachena paunochera mvura, uyezve vachitorawo marara, nekuti zvese izvozvo zvikagadziriswa hakuzoitwa typhoid. Saka ndo zvimwe zvatichange tichitaura nezvazvo kuti zvirwere zvemanyoka zviri kukonzerwa here neavo vanoita zvekutengesa nyanya chikafu nezvimwe zvakadai sematamati nezvimwewo zvinotengeswa mumigwagwa. Tombonzwa isu kubva kune mamwe madzimai nemamwe masangano anoita iwo kurwira kodzero dzevanoita zvekutengesa kuti vanga vachiti chii panyaya iyi. PJ takamirira yedu.
Zita rangu ndinonzi Linet Mudewe, Muzvare Mudewe, Zimbabwe Activist Alliance za. Nyaya iri kuitika yekushungurudzika kuri kuitika madzimai kuti vatengese, inyaya inoti nese kushungurudza isu semaactivist uye sevanhukadzi vasingaendiwo kumabasa vari kurarama nekutengesa zvakasiyana siyana. Ndingave ndisingatengesi zvangu ndiri mumugwagwa ndichitengesa zvinodyiwa, asi kuti tirarame tiri kungotenga zvinhu zvichitengesa. Zvino kushungurudzwa kuri kuitwa madzimai nemapurisa ehurumende uye mapurisa ekanzuro zvinhu zvakaoma, nekuti hakuzi kuda kwedu kuti tinge tichiwanikwa tichitengesa mumigwagwa. Inyaya yekuti hatina mabasa uye tine mhuri dzekuendesa kuchikoro, tine dzimba dzinoda kubhadharwa marenti, tine vana vanoda kudya. Ndizvo zvinhu zvinoita kuti tinge tichipinda mumugwagwa. Kazhinji kacho mapoliticians, ndichida kutarisa unovowo mudzimai, mudzimai wapurezident amai Grace Mugabe, ndinovaona semunhu anoita basa rekutamba neupenyu hwevadzimai, vachitaura pane imwe nguva kuti aiva vanhu ngavabvumidze kutengesa, asi panguva yatinosvika pakurohwa vanonga vakanyarara. Izvezvi vari kugadzirira kuita bhei yekucerebreta upenyu hwemuri rume wavo, uyo watinoziva kuti kudhara kukare ikako mbuya Bona chaivo vaitorowo munhu aitotengesa nyange vaive vari pamission. Saka tinoti mapoliticians aya, madzimai aya mapoliticians, haazi kuonawo kunetseka kuri kuita madzimai kuti vachengete vana vavo. Tikakwanisa kuwana mukana yekutaura nemutungamiriri wenyika vaMugabe, tine chikumbiro chekuti madzimai atambudzika, onai zvingaitwa nehurumende. Tiri kuona hurumende yenyu ine vanhu vanokwanisa chaizvo baba Mugabe kukuchajirai mari yekuti muite birthday yekusvika 9 million. Saka baba Mugabe, tikuona kuti hurumende ine vanhu vanokwanisa kutsvaga mari, dai vatsvagawo mari semuitiro wari kutsvaga mari yekuti muitirwe bhavhadhi, mudye muchifara nevadikani venyu, pawakwewo mastores akawanda, pagadzirwe nzvimbo dzakawanda dzekuti madzimai akwanisewo kutengesa zvakachena, zvisingaiti kuti chirwere chetyphoid chirambe chichiendera mberi. Nekuti ndiyo imwe reason irikupiwa kunzi aiwa vanhu vasatengese nekuti zviri kukonzeresa zvirwere. Asi muzvikavakwa 9 million inogona kuvaka misika yakanaka yekuti madzimai atengese akwanise kuriritira mhuri dzavo. Women are experiencing brutality from the government police, the therapy and municipal police as they try hard to find a living so that they can pay fees, rent house and bring food to the table of their children. It is not by choice that these women are vending. They are trying to survive. So we are saying to the government and the councils, may you please find proper places for women to be able to vend and make a living and take care of their children and take care of the economy of Zimbabwe. If I could meet the president and the first lady, I would remind them that the people of Zimbabwe are struggling. We are in trouble. We are suffering. And vending is not a choice. So the effort that has been put, Mr. President and the First Lady, for the people of Zimbabwe in your government to raise 9 million for a birthday bash for one day for the president. That effort, surely, Mr. President, can be put to look for money to build marketing stalls where these women can properly sell their vegetables and the food items that they sell and be able to take care of their children. Can you please, Mr. President, as you celebrate your birthday on Saturday, remember the suffering women of Zimbabwe, remember the suffering children in Zimbabwe.
In Indonesia, my blessing, Mashoko. Ndiriko Harare. Nyaya dzekutengesa mugwagwa dzakationera zvikuru tiri kushungurudza zvakanyanya nemapurisa ekanzuru nemapurisa ezvetara kwikuno. Tine dambudziko rokuti tiri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa ekanzuru nezvetara kwi vachititorera zvinhu zvedu. Uye tichirohwa saka hatina kana mufaro tiri munyika yedu yeZimbabwe. Ini ndinotengesa matai, manektai. Ndo zvinhu zvatinotengesa zvinoitawo kuti tirarame nazvo izvozvo. Taikumbirawo kuti dai vanga vatigadzirewo matambudziko ekuti tirege kushungurudzwa kuti titengesewo zvakasununguka sezvinoitawo kune dzimwe nyika dzokuti vanotengesa madzimai vachitengesa zvinhu zvavo vakasununguka.
PJ tiri kunzwapo kubva kuna muzvare Linette Mudewe vanga vari kutaura. Tisati tanzwazve kubva kune vamwe amai vanoita zvekutengesa vati vanonziva mai Blessing Mashoko vari muHarare vari kutaura ivo kuti tanzwa nekushungurudzwa panyaya idzodzi dzekuti kunouya mapurisa ekanzuru achiti vharai, otaura zvekuti ari kuda mari nezvimwe zvakadaro, kozouya zvemapurisa mazetara picha iyo. Saka ndo zvimwe zvinhu zvavanga vari kutaura. Asi tinenge taita rombo rakanaka tine munyarikani wedu Sisi Linette Mudewe. Tokuchingamidzai pachirongwa, Sisi Linette.
Tinotenda maspera senyika yeZimbabwe makadii madzimai ari kushungurudzwa nemapurisa vachiedza kutsvaga kurarama kwehuana vavo.
Tinoona imi munoshanda muchibatsirawo panyaya idzodzi dzekutarisa kodzero dzemadzimai. Zvii zvamuri kuona takanyanyotarisa nyaya yemadzimai anoita zvekutengesa mumigwagwa?
Tinoona kuti tine vakuru vehurumende nevakuru vemakanzuru vasiri kunyatsa kunzwisisa kuti nhau yekutengesa iyi haizi nyaya yekuti tinoda kutengesa, asi kuti inyaya yekuti tiri kutsvaga raramo. Saka pavari kuita zvavari kuedza kuti vagadzirise dambudziko rinogona kunge rawanikwa vachiti inyaya dzekuti tiri kutengesa, havazi kunyatsotarisa dambudziko ratiri kusangana naro, uye havazi kunyatsa kuzvipira kuti vagadzirise nyaya yekuti madzimai awane pakanaka nekuti vange vachitengesera. Nyaya yekuti kunoita zvirwere zvatinoti zvirwere zvemanyoka, ingave cholera, ingave typhoid nezvimwe zvirwere zvemanyoka zvinoitika munguva yekunaya. Kana dai taive nehurumende inoziya zvainoita, dai taive nevakuru vemakanzuro vanoziya zvavanoita, vaifanira kunge vagara vachizviziva kuti panofanira kugadziriswa nzvimbo dzekuti vanhu vange vachitengesera vari. Saka zvinova izvo zvinozoshungurudza kuti zvaakuita kunge vave kutora kadambudziko kauya, hatisi kuti idambudziko diki, but kuti vafikise vanhu vari kuedza kutsvaga raramo.
Saka imi semaonero enyu ringagadziriswe sei dambudziko iri?
Dambudziko iri rinogadziriswa kana hurumende yazvipira, yatinoti political will power, yekuti kana hurumende yazvipira kutoda kugadzirisa zvinhu, ndiyo dambudziko rakanyanya muZimbabwe rekuti hatina political will power yekusolva zviri kuitika. Kana makambani ovharwa nyika yose pasi rose, hazvina kutanga muZimbabwe chete, zvinhu zvinowanikwa. Kana makambani ovhara, zvinoreva izvo kuti yatinoti informal sector inova inopinda mavendors, ndo ichange ichikura ichiraramisa vanhu kuti vararame, nekuti vanhu vanoda kurarama. Saka hurumende ngaitore matanho akakodzera asina kuita politicking neupenyu hwevanhu, kuti vagadzire kuti informal traders awane pakanaka nekuti vange vachitengesera. Ndoda kupa mumwe muenzaniso wenzvimbo yakaita seyekuglenview pasiya 4 kana kumbare kunotengeserwa hembe kana chii, kana pambare pasupermarket paya pambare pedu patinoti kumbare. Nanhasi 37 years after independence, panzvimbo ipapo pakashooreka, hapana kugadzirika.
asi ipasa raigari chingoitwa nevanhu kubva kudhara kunyange izvezvi vanozviita vawandisisa saka sei nzvimbo idzi nyangwe vanhu vanonga vachinzi vari kubhadhara mutero wekuti vange vachitengesera panzvimbo idzodzo sei nzvimbo idzodzo dzisina kugadzirika sei izvezvi kuchinaya pakazara madhaka mvura ichingoti chapwi 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 saka tinoda kuti inyaya yehurumende yatadza kugadzirisa zvinofanira kunge ichigadzirisa asi nekuti ine udzvanyiriri inoda kudzorera futi mhaka iyoyo nemhosva iyoyo kuvana vezimbabwe kovodii gadzirisai kairudo kuti vatengesere vaone pekurarama kana munhu akasatengesa odii mukaona mudzimai achiramba achidzokera mustreet kunotengesa arohwa neriot police haana option haana chimwe chaanokwanisa kuita kuti vana vane nzara saka hurumende ngaiite political will ngaigadzirise zvainofanira kunge ichigadzirisa kwete kuita bishi rekuita basa rekuita fundraise kuita mabhavhadhi kuita fundraise kuita izvezvi tichange takatarisana neindependence hurumende inotora futi mari yonoita celebration yeindependence independence ipiko kana vanhu vachitadza kuti vararame saka mari iyoyo iri kushandiswa zvisiri izvo padiki pari kuwanikwa nehurumende nemacouncils hapazi kushandiswa zviri izvo vari kubhadhara vanotengesa panzvimbo chaivo panonzi vanotengesa apa hapagadzirwi nekuti mari iyo haisi kuendekwa inofanira kunge ichienda saka aiwa tisade kuramba tichishungurudza vana vezimbabwe hurumende ngaigadzirise panotengesera vanhu vanhu vatengesere pakachena haizi mhosva yedu kuti tigare tiri mustreet kuri kunaya tonga tichida kugara mudzimba tichidhirwa batiri kutonhorwa tichirara mustreet tiriritire vana ava nekuti hakuna mabasa
Muzvare manyatsotsanangura ipapo apo tino manyanyo mataura zvenenyaya yebhavhadhe richange ririko nemugovera vamwe vari kuzvitora sei munyika tichiona kuti pane nguva mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vakambotaura ivo kuti vanhu ngavaende zvavo kunoita zvokutengesa asi zvamira sei pari zvino
vanhu ava mavelas nemhuri yezimbabwe ngatizivei hatingarambe takaputirwa vanhu ava havazi vanhu vane hanyanisi vanhu vanotaura zvinhu paitaurwa naGrace Mugabe vanonzi ndiyo dhokota vakadzidza vachitaura kuti vanhu ngavaende kunotengesa vanga vaona paine pekuti vatengesere here yaiseve nyaya here yekuda kufadza vanhu kuti vaone kunge vachivhoterwa kana mafadzwa muvavhotera mangwana munouya muchibviswa ipo pavakakuti itengeserai muri vanouya kuti vachikubvisai saka zviri kurakidza kuti aiwa vanhu ava havana hanya nesu chavanoda mapolicies avo avanoita muchimbi chimbi ndeyekuti vanhu vangonovavhotera zvakafanana nenyaya yezvikwereti zvakadzimwa goreriya zvinozvo zvakadzimwa kanzira inobvunzawo kuti saka zvari takadzima saka tinoiwana kupi mari yekukupai mvura saka vanhu ava they are politicking with the people's lives izvi zvinondifungidza rimwe bhuku rinonzi Animal Farm vechikuru vakamboriverenga mune manani mapolioni naanai ndo zviri kungoitika muzimbabwe kuti ava vanhu havana hanya nesu asi vanogona kungotaura zvechinguva nguva ichocho zvekuti mufare vowana zvavanoda mavhoti enyu kana zvapera zvapera zvimwe zvinozodzokera back to normal saka tikuti aiwa vana vezimbabwe ngavazive kuti aiwa taneta nekushandiswa nepolitics dzevanhu isu hatidye politics tinoda sadza patable tinoda kuendesa vana vedu kuchikoro tinoda kubhadhara mari kana tashanda kukanzuru kuti dzimba dzedu dzisatorwe nekanzuru izvezvi tiri mubishi kuti kanzuro yakuda kutorera dzimba saka tinonogara kupi saka vana vezimbabwe ngavagare vataura kuti aiwa mapolitician vakuru musatitambisire nguva muchitudza zvinhu zvisingaiti vakai zvivakwa zvinofanira kunge zviripo vanhu vaone kurarama haizi mhosva yevanhu
Thank you there, Ms. Leonard Mudewe. PJ, we have some of our live streamers who are streaming live with us. We would like to welcome you all. But I understand from the messages that are streaming in that there is no sound. So I'm not sure if there are some people that are also experiencing this difficulty. If you are, please write on that live feed what you're experiencing. If you're hearing us, you know, click on the like or the love so we know that you're following us. But Rodwell Kudzai Maduva. Ndiye anyora kuti sound please and then I think Sikumbuzo if you can take that one PJ if you can the first
yeah.
one
yeah Sikumbuzo mlala mlalazi uti yena siyalibingelela wodade and say he's actually saying hi
So I'm wondering if they can hear us. If they can, please show us that you can hear us, because I'm hoping that you can, because this is a very important discussion. It affects, you know, a wide variety of women across the country. But right now, the biggest problem is in Harare, where we're hearing there from Ms. Lynette Mdewa, who's saying that, you know, the government also needs to take responsibility and, you know, provide the jobs that were promised. Fix the infrastructure and make sure that the places where they're giving people to vend are lucrative. Yeah. Over to you, PJ.
Yeah, sesilaye omnye omhlonishwa wethu esinqosileyo kuhlelo lwethu lwalamhlanje, unkosikazi Deborah Mkasa. Siyakubingelela. Hello. Hayi, ngiyaphila linje.
Yebo.
Hayi, koBulawayo asikezwa kuthiwa kulodubo oluchisayo sibili kuseHarare, lapho esizwe khona kuthiwa yibo ababangela umkhuhlane wetyphoid. KoBulawayo kuminjani nxa sikhangele labo abaphila ngokuthengisa impahla ezidaladini?
KoBulawayo kusese lobungconywana ozothi lokho sesakhulumisana lekhansili walobbing the council ukuthi iazele izindawo eziningi zokuthengisela. Manje uhlupho esilalo njengoba makadingisalale labanye lapha ngama-policies ethiwa e-government akhona abekwayo adonsela emuva kusenzela ukuthi le council icina isebenza nzima ngama-policies awe-government akhona. Singananzelela kathesi lokhu banika izindawo abantu baphongunika indawo iground engalungiswanga, engathwangani, abantu khathesi bathengisela khona, abanye bagcina sebebaleka ezindaweni ezinjalo. Khathesi nazosikhangela futhi lezulu lelelinayo kakula la mashedi afakiweyo ukuthi abantu bekhanye berikeleka ukuthi bethengise. Njalo nxa sinanzelela futhi abantu balambile, abantu bafuna imali on the table, bafuna ukubhadala izikulu fees, bafuna ukubhadala kathesi kulama-examination fees. You'll find ukuthi ama-vendors athuna esehamba kuma-designated places besenzela ukuthi bethole imali leyo eyabifuneka ukuthi besithise izimuli zabo.
Ye, nxa sikhangele kathesi njengoba kulo mkhosi lo okuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe, libona ngani ibhizimusi ikhona na ekuthengiseleni bona labo abaza emkhosini?
Singazi ukuthi ingaba khona ibhizimisi leyo ngoba okathesi lezikolo zivaliwe, so abantwana kabahambi ezikolweni. So abazali abomama abakhona abaningi bangikhona namhla bathone begcine abantu ababo like njengabo-grade 1, grade ama-ECD bathone bebagcinile ezindlini instead okuthi ngabantwana bebesesikolweni labo ngabayenze i-business. So angibona ukuthi i-business ingaba khona emangalisayo kangako ngoba akula lutho oluhambileyo and kube yinto nje epho ngoba isivuka mpunzana abantu bephonga ukugcina sebefonelwa abazali ukuthi abantwana bengavuyi, abanye becina belahleka abantwana behamba bethola ama-classrooms ukuthiwa kuyakliwa ukuthi kuzaba la bantu bemzini ababuyayo. Hayi, angazi kuyasehlula na njengakoBulawayo ukuthi kathi kuvele kwayenziwa njani. Ngayinto okuthiwa yalungiswa phambilini abantu bakwazi ukuthi ngalolo suku kuzaba lezinto ezinjalo. Engxenye ngalabo kuba odile bakwazi ukuthi laba bantu bemzini ma ngikhona ababuyayo babuya sikhathi bani njalo babe-expect ukuthi sithenge izinto ezinjengaziphi. So silindile njengoBulawayo ukuthi sibone lawo bantu bemzini abazabuya njalo ukuthi labanye labo esibakhangeleleyo ukuthi behambe ezikolweni ngobusuku sisiyabona ukuthi kathi bona laba bantu bemzini okuthiwa babuya begcine ezikolweni ebusuku ngabanjani.
Kodwa ke phela isizwe kuthiwa uMinister Dokora uphinde wathi izolo ntambama hatshi izikolo mazingavalwa akoBulawayo, kazivalwe engxenye ezimbili ezintathu khonale ematopo lapho kwenzelwa khona umkhosi. lesi saziso akazange sisebenze.
Ah, asisebenzanga. Kanti nxa into iphuma vele emlonyeni owodwa noma isiphenduka kuyafanana lokuthi ungakudle into ongayithandiyo nxa isuyikhupha uphinde uyibisela kambe kuyabe sokuhamba. Awuhambisi. So ama-teachers aphiwa atshelwa ukuthi ngelanga elingaka abantwana kabahle besitophe ukubuya esikolweni. So nge-last minute sokuthiwa hhayi kababuyeli. Zona izikole ezimbili zona lezo ezizavunyelwa ukuthi abantwana bengahambi be-disadvantage wayesenza ukuthi bethole imfundo. Hhayi akulunganga sibili asikuthakazeleli njengathi ispecial amazenda bakhame sibili amazenda amaningi ngoba nxa uhambisa umntwana esikolo wena la uyabe usithi uyabe kubhizinisi. So nxa umntwana esezatshone khona abanye ama-vendors kakwanisa ukuthi ebe labanye amankazana kumbe labancedisayo ezindlini ukuthi besala bebakhanyile.
Ye. Bamba khonapha ecingweni sike sikhulume lomunye osekhona ecingweni Marvelous Miss Deborah Mkasa here was narrating what's happening in Bulawayo. I also asked it about this birthday bash, President Mugabe's birthday bash, that didn't it bring in some business since there are so many
more
delegates?
People, yes.
Yeah, but she said, no, there isn't anything like that because this fracas of closing schools and opening them again, those notices came in very late, so much that it really disrupted the whole education system. Mm-hmm. And the vendors, most of them, have got school-going children, so they couldn't leave them at home to go and sell their wares. So they had to stay at home with the children.
Very interesting contribution. They're just giving us the scenery of what's going on in Bulawayo, where on Saturday the president will be celebrating his 93rd birthday. But PJ, it's name Tereri Kanakuti Vamwaneta Zukutengesa and my blessing Vandambo Taura Navo, Varimarari Tongo Taura Navo Kwekanguaka Fupi, Timpons Wakuti, Kwaka Mira Sekwarari. My blessing Magadi Enyu. Aiwa, vatereri ndinofunga vafara kunzwa kubva kuna amai blessing. Tisanangurewo mamwe matambudziko amunosangana nawo semadzimai anoita zvekutengesa. Muri yenyu yakakura sei uyezve muri kuzvigona here?
Zvinhu zvakatiomera kuno kuHarare. Nokuti zvatinoita upenyu hwedu tinorarama nokutengesa. Nyonya iripo ndeyekuti zvatiri kutengesa zvacho tiri kutorehwa iko zvinezvi hatinazvo kutotengesa zvacho kurohwa tiri kusangana nematambudziko ekuti tinobatwa tichirohwa nemapurisa ekanzuro nemazetrp vakafungana nezetrp saka rinova dambudziko rekuti kurarama kwato kwakutotinetsawo muno muHarare.
Muri yenyu yakakura sei my blessing uyezve munokwanisa kubata mari yakadii tomboti pazuva kana pavhiki?
Vana vangu vamwe vachiri kuenda kuchikoro. Vana vachiri vadiki vachiri kuenda kuchikoro. Saka igonozi kana kuti tiwane mari dzekuti tibhadharire vana maschool fees. Hatichisi kuwana mari dzacho nokuti zvinhu zvacho tiri kupota tichitorehwa. Saka vana vangu vachiri vadiki vari kuenda kuchikoro.
Mungati munobata mari yakawanda sei pazuva?
Pazuva kana kuri kwokutiwo kana kuchitengwa tinogona kuwanawo kana $10. Munguvawo kana kusina tinowanawo $5 kana $6 woenda kumba.
Pamunenge matorerwa zvinhu zvenyu nemapurisa angave ekanzuru, vanozokubhadharisa imari here kana kuti zvinofamba sei kana zvadaro?
Zvakatotorwa ikonezvi takatorehwa zvinhu zvese havasi kudzorera zvinhu. Saka izvozvi kana kutohodha kwacho tinenge tichiti tinenge tichitenga tichitengesa saka mari yekutohodhesa yacho hatitorina nokuti zvinhu zvacho zvakatorwa havasi kudzora.
Imi munotengesera muri kupi muHarare uyezve munotengesa chii?
Ini ndinotengesa ndiri kuna Nelson Mandela, ndiri na Nelson Mandela. Matotengesera.
Tinotengesa,
tinoita zvekuhodha matai anenge tinosora matai tichitengesa.
Dai mai wana imi mukana wakutaura ne hurumende kana munga wana mukana wakutaura na mutungamiri wenyika va Mugabe. Mai va kumira kuti chiise madzimai makatarisa matambudziko amuri kutarisana nawo mukutengesa mumugwagwa.
Isu takatarisana nematambudziko atiri kutarisana nawo, tatikumbirawo kuti hurumende yanga yatinzwirawo tsitsi yatipawo mukana wokuti tigone kutengesa, sezvo tikatengesawo tichiwanawo zvishoma izvozvo tichigona kurarama tisina munhu watinenge tichinetsa, nokuti paunenge uri wakamira ukanotengesa unofanirwa kutokanzira kuti waona kuti wabvisa here mari yeschool fees, waona here mari yekunobhadhara rendi kwokugara, waona here kuti vana vadya. Saka isusu vamwe zvakafanana nesu tiri shirikadzi dzakafirwa nevarume. Saka upenyu hwedu ndihwohwo hunotiraramisa. Saka taichikumbira kuti hurumende ngaitinzwisisewo, tipewo mukana wokuti tigonewo kushandira mhuri dzedu, nokuti mabasa acho chaiwo hakuna.
Aiwa, tinotenda my blessing kunge manga muinesu muve nezuva rakanaka.
Aiwa, tinotenda.
PJ, we heard there from My Blessing, who herself is a vendor in Harare. She says she sells ties, you know, and she says per day she may make like $5 or $10. And she says that her children are still of school going age. So she's barely making enough to send them to school. But she said if she had an opportunity to speak to the president or at least the government, she would ask them to at least, you know, make the situation more conducive so that they can be able to sell their wares without being afraid, make enough money to send their children to school. So maybe while we're there, PJ, tombodzokera kuna Muzvare Mudewe. Asi ndiri kuona pane vamwe ava vari palive stream yedu vari kutaura kuti vanenge vakutinzwa. Pana Sisizanele Kumalo Chibale vari kuti sound is nice here in Kezi Mapisa. So welcome to the program, Zanele, and Skumbuzo Mlazi, sound is good. Thank you for getting back, and I like whoever it is that has been pressing the like button. That way we will get to know that there are people really following us and can hear us.
It's true.
Kenny Sande, sound yavapo. And then Zanele Kumalo Tsibale, ari kuti Mudewe is saying it as it is. Saka sisi Linet Mudewe anzi muri kutaura sezvazviri. Pane vafarira zvamataura. Handisi kuzoti muripo here panhare.
Ndiripo sisimave.
Muchinzwa zvaya zviri kutaurwa namai Blessing vari muHarare, mai Blessing Mashoko vanoita ivo zvekutengesa. Zvii zvamungataurawo semazwi eshingiso kana semunhu anorwira kodzero dzeavo vanoita mabasa ava, pane zvimwe zvamungataura here?
Tinoda kutaura kuti amai Blessing nevamwe madzimai ese aripo, ini samuzvare Mudewe ndinoda kuti ndikupei a brief history kungotaura zvishoma, kuti kana nditaura nyaya dzemadzimai anotengesa handisi kutaura zvinhu zvekuti handizvizive. Mugore ra2002 ndakatengesa mabhanana ndichihodha kwamutare, kwandive kwandinobva, ndinobva kwamutare. Ndaitengesa mabhanana. I made 5 trips of such kubva nemabhanana kunonzi kumatanuska kwamutare ndichiuya nawo kuBulawayo. Atida kupa comment yekuti kuBulawayo, paunotengesera kuBulawayo, vane mawarehouses where you go nezvinhu zvako zvaunonga wauya nazvo. Vanhu vanouya vachihodha vachitenga kwauri. Zvinovakidza kuti inzvimbo yakarongeka zvisingaiti. Saka ndida kutipa makanzuro ese, Bulawayo City Council inofanira kupiwa tinoti sando dzayo yekuti yakarongeka. City Council ine zvido zvevanhu pamwoyo, ende ndiri kutaura ndiri samanyika aitengesa mabhanana kuBulawayo. Kuti vanoziva kuti vanhu vanorarama nekutengesa. Neexperience iyo ndakabvunza meya Manyenyeni vatinotaura navo kuti vemuHarare, kuti nai meya, Harare City Council hainawo here mawarehouse asingashande ekuti vanhu vanogona kupinda mavari vachitengesa zvinhu zvavo, vanhu vachiuya vachitenga vachienda kunotengesa kumarocation kumasmall market. Asi meya vakandiudza kuti handitozivi zvimwe zvinhu zvinoonewa neHarare City Council nekuti havasisiri executive mayor. Ndo rimwe dambudziko ratinaro rekuti kune vanhu vacho vatinoenda kunochemera kuti dei matibetsera, havana kana simba, havana kana chavanoziva. Saka nyaya yekutengesa inyaya inonyanyobata macity councils. anozonge iwo vakuita mapurisa kuti vatidzinge. Saka dai zvabvira vatakasarudza kuti vatimiririre mumacouncils ngavapiwe simba ravaive naro kudhara rekuita maexecutive mayors. Ndinovimba kana zvakadaro zvichemo zvedu zvatinazvo zvakawanda sevanhu vanotengesa zvinokwanisa kuti vazvigadzire ivo palevhel yavo, nekuti kuenda kuofisi kwadirector nhingi vari musiti council haumbofi wakakusvika, unongotsikirwa uri kudhasuko. Saka tine vatungamiriri madirectors mumakanzuru iwayaya zvangofana nehurumende vasinganzwisise kurwadzirwa kwatinoita, nekuti ivo hahuziviwo upenyu hwavanorarama. Asi isu takasarudza macouncillors atinogara nawo mumageto anozvinzwisisa kuti shuwa madzimai ese ari mugeto mushirikadzi dzese idzi dzinorarama nekutengesa, asi havana simba kumakanzuru kwaanofanira kunga ari. Saka ndokufunga isu semavhenda tinofanira kuti ngatidzoserei simba kumacouncillors aya nemameya aya, ndivo vatinogara navo takavasarudza kuti vatimiririre, vagone zviro kwazvo chokwadi chokwadi kuti vanotimirira, nekuti izvezvi hapana zvavanotimiririra apa, nekuti kuna director nhingi, kuna director nhingi. Director anogara kuborodheo, anogara kuumwinzinzeo, haatombozvinzwisi zvese zvatiri kutaura izvi. Tiri kutorarama upenyu hwakasiyana, zvekuti isu titori nonsense. Upenyu hwedu maissues edu ese havatombomanzwisise because hazvinei nawo. Saka ndida kuti tingokurudzire madzimai ari kutengesa kuti tiri kuedza tiri kwatiriwo kuti
Nare dzasisi Linet Mudewe dzinenge dzadona, asi ndiri kuona apa sisi Linda Masarira vari kuti ivo ndifonerei, asi nhare dzangu hadzisi kupinda here nekuti vanga vamboti vada kupinda pachirongwa. Asi totora isu nhare kubva kuna Mai Mugadza. Mai Mugadza, makadi yenyu?
Tiripo here, makadi yoi?
Aiwa, tinokuchingamidzai pachirongwa. Kwakadii kwamuri ikoko?
Kuno kuri nani zvako, asi upenyu ndo hwakangooma.
Ehe, titsanangurirei kwamuri uyezve kuti mabasa ekutengesa aya akamira sei?
Tiri kunzvimbo inonzi Gogwe.
Ndekupi uku?
Gogwe Center.
Kwakamira sei kuGogwe Center?
Kunoku hakuna kumira zvakanaka because mavhenda ari kutambudzika nenyaya yemashandiro. Mashandiro ari kunetsa, ari kurwadza kuburikidza nemakanzuro edu atiri kushanda nawo.
Zvii zvamunotarisana nazvo?
Vanhu vanobhadhariswa dzimari, mitero yevanhu vasina kana chavari kuwana because nyika yakaomerwa, saka vanhu vari kuchema.
Mitero yacho
vanotema nenyaya dzekungotandaniswa iyo vasina kana mari dzekubhadhara mitero yacho.
Mungatsanangura kuti mitero iyi inenge iri yemarii inobhadhariswa?
Vanogona kufamba vachiti pazuva vanongaita $2, dzimwe nguva itoti $5.
Imi munoita zvekutengesa here?
Zvinovaremera because munogona vasina kana dhora.
Imi munoita zvekutengesa here?
Mari?
Munoita zvekutengesa?
Ini ndoita zvekutengesa zvangu, asi ndotengesa ndiri muchishopu.
Ehe, saka zvakamirawo sei kwamuri kuita basa renyu muri mushopu?
Saka kune vamwe vanotengesa vari panze, vakagara mumavharanda anovari mumigwagwa muyamuya, saka vanenge vachingochema vanhu.
Saka munoona kuti pogadziriswa sei? Shure yenyu ndeyei semadzimai vekuGogwe uku?
Shure yedu semadzimai tiri kufungidzwa kudai kanzuri yagona kupota ichititeerera ichizwa zvatinoda tichigara naye pamwe chete pasi, vasingangoiti zvavanoda nesu. Vosi tichitorera kuti kanzuro yacho irarame, but mabatsiro avanotiita havasi kutiona sevanhu.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Mai Mugadza, handizivi, rambai makabata henyu ipapo timbonzwa kuti kwakamira sei. Nhasi tafara tambonzwa PJ kubva kuGogwe.
Gokwe
mati kuGogwe?
Gokwe.
Okay. Saka zvinonakidza kuti timbonzwawo kure kwakadai kuti kuri kufamba sei, uye zvese kutaura kwamaita matimi mune chitoro chamunacho. Batai makadaro. PJ, we're hearing there from Mrs. Mugadza from Gokwe, who's just saying, you know, she has a small shop, but she has witnessed, you know, people that are actually vending outside her shop, and she says they are asked to pay sometimes $2, sometimes a little bit more money daily. So she's saying her wish, just like what Ms. Mudewa was saying, is perhaps, you know, for the city council to have more executive powers. because she says there's nobody to really negotiate with when it comes to these fares. But Miss Mai Mukaza, but I makadaro tombeenda kwa muri PJ. Na Mai Mukaza, I think we still hold him.
Yeah. Kosi as Mukaza. Loku kwa next one. Hello. Yeah. Unkosazana Linette Mdewe uthi yena kobulawayo ngapho likhanya ngani lingconywana ngoba kule ndawo lapho abavela kwamanye amadolobho abafika khona lezinto zabo abantu babuye bazohoda kumbe bazothenga khona lapho babe sebesiyathengisela endaweni ezehlukeneyo lokusebenzelana okungakanani lo council wakobulawayo.
Sinalo kanti kwako bulawa SBVPA yama associations bulawa vendors traders association sisebenzelana kuhle le council
njoba
na njengakhuluma phambilini ukuthi sinoku siqoqisana silobhana lo council uyasithi singambe sedinga izindawo ebuye ezikhanyele evumelane lazo nxa ukuthi siyavumelana lazo kube sokusiba lokubambeka kokuthi ebese sisehambisa ku local government eyiyo epasisayo ikho lapho kucina sokudonsa khona izindaba kukatsukuwere ukuthi evume kumbe nuyala kucina ukuthatha isikhathi but thina njengokhansis sisebenzelana laye kuhle ngibeze ngithatha indaba kamama othina khona bayabuya nezinto zabo bezowodisa lapha liqiniso kulezindawo sibili ezinhle emakhedi lapha bawodisa khona ekuseni inkinga ebakhona ekuna sokusiba lokuthi badonsela nalama vendors awodas ngokuthi kubona kabasacinibe wodisa behambi bebuyele kibo bacina sebethengisa nge 11 ngentengo ephansi eyokuthi bacina laba ama vendors isethu ukuthi bewode kakusawodeki ngoba bona bayasebezithengisela ngokulutshwana ngokulutshwana okuthi nakho ngabayenza bewodise bebuyele futhi kibo nasilankinga.
Mav, Miss Lene, I would ask it, Miss Mukaza, about what Miss Mdewe was saying about these warehouses.
Mm-hmm.
Where she says they have a common working conditions that are very conducive with the Bulawayo City Council. Yes, but there is a problem now with those that come outside Bulawayo to come and sell their wares. They end up selling their wares instead of wholesale. They end up competing with the local, with the locals, selling their wares one by one instead of just wholesale.
Maybe let's also just read some of those that are live streaming with us.
Linda, I think there is another guest.
Okay, let me just read. Linda Tsungi Masarira is saying, Mashoko makukutu mujare mudewe. So she's commenting on what Miss Mudewe was saying before the phone got cut off. But I'm not sure who we have.
Lorraine Sbanda.
Uh-huh, okay. Yeah. Welcome to the program, Mrs. Banda. Hello.
Thank you.
You're also in Bulawayo. Hello. So today, we are very lucky, PJ. We have two heavyweights from Bulawayo, but you know, you have been receiving accolades from some of our guests here. We had, like you said earlier on, Miss Mudewe saying she did some vending in Bulawayo and she found that working with the city council there was much easier than the situation in Harare.
In Harare or any other town.
In any other town. So maybe just your view, Mrs. Sibanda, as the chair, what is the situation when it comes to women and vendors? How are they being treated?
Women vendors are bearing the brunt of the economic problems. And of late, we have seen the assertion that vendors spread typhoid. It has not impacted well on vendors, a big percentage of whom are women. And we have also seen an upsurge in the number of youth working as vendors. So it is really not good for women's livelihoods. This is moving towards destruction of livelihoods. And we have taken a step to engage the Ministry of Local Government with proposals to say vendors are people too, they are rightful citizens of Zimbabwe, and consultation is always good before any step is taken.
Mm-hmm.
And it is really not correct to say that vending is the main culprit where propagation of typhoid is concerned.
Mm-hmm.
Because we know that typhoid is a waterborne disease, mostly propagated by sewer.
Mm-hmm.
This is what we have seen. It's common that the local authorities have not really taken good charge of the water delivery and reticulation systems.
Mm-hmm.
So we, as the chair, we value the livelihoods of women, and we abhor any action at all that seeks to destruct livelihoods.
Mm-hmm. Thank you so much, PJ.
Yeah, siyakwamukela nkosiyazi Sibanda kuhlelo lwethu. Hello.
Ngiyabonga.
Yeah. Ungatsho ngamafitshane ukubana lisebenzelana okungakanani lo City Council njengoba sizwe abanye ikakhulu unkosazana Linethi Mudewe kade babaza ukuthi hayi ngapho kubulawayo likhanya ngani lirongekile ukuthi liqoqekile sibili. Yeah.
Noma sixoxa nababembers ethu abakobulawayo bathi bacocisana kuhle le-council.
Yeah.
Sina-ke njengenhlanganiso ekhava ilizwe lonke futhi kona ukhulu silibona edolobheni elikhulu laseHarare.
Yeah.
Yikho lapho kunehlupho kakhulu, omama abathengisayo abazama ukuzisiza bathwala nzima kakhulu. Kuhlala kuxethaniswana nje njengobakiti legundwane namapholisa ekhansili kuke kwangena nabezetherapy njalo okuflate sibe ne-information yokuthi kunama-barons njalo ama-vending spaces.
Yeah. Labo-ke ngabasebenza njani labo?
Ama-vendors abebhadala kubo imali ethize.
Mm-hmm.
Babuye babhadaleke ku-council kodwa ama-barons edlule e-council.
Ekugcineni kwangikhona bathola yini inzuzo omama bona labo ababhadaliswa ngama-barons kanye labe-city council?
Inzuzo labo iba ncane kakhulu ngoba ithola ukuthi omunye ibhadala $7.50 ngelanga okungaba yithegoli yakho ngelanga. So kubuhlungu kakhulu impilo yaseZimbabwe ngoba kakhokhuza omunye.
Abomthetho bona bathini?
Sisesephakathi kokuzingeja, siphakathi kophenyo nokuxoxisana nabe-ministry nayi-local authority. Sithemba ukuthi ukuxoxisana kwethu kuza kwenza ukuthi bakube kutholakala indlela yokusebenza enhle njengoba nakobulawayo kuthetshezwa.
Yeah. Bamba khonapho ecingweni nkosikazi Sibanda. She mentioned here, Marv, about the vendor barons, whereby some of these women vendors are actually facing two costly payments. They have to pay to these barons in order to sublet some of their stores, and then as well as pay to the Harare City Council, for instance.
Well, PJ, it's really disturbing some of the news that is coming out of what's happening on the ground. But we also have Linda Masarira. Welcome to the program, Sisi Linda.
Thank you very much, Makabienyu.
Ehe, mamuri kunzwa apo Sisi Linda, tatiri kutaura na Mai Sibanda vanomira ivo zichia. Vari kubulawaya, asi vari kutaura nyaya yemabarons panyaya idzodzi kumadzimai anoita zvekutengesa nevamwewo vanoita zvekutengesa kunyange vari varume kana vana vechidiki. Zviri kuwanikwawo kuHarare here izvi?
Muno marara musati mane dambudziko rakanyanya kudaro nekuti vazhinji vanotengesa mavhenda muno muHarare vari kutengesera panze. Dambudziko riri muno muHarare rikuru nderekutandanisana nemapurisa ekanzuru vachitorerwa zvidukuduku izvo vanenge vachitengesa kuti vawane kurarama. Ndedambudziko huru riri mukati muno muHarare. Muno muHarare masara nemubhulawayo pakuti mubhulawayo vane nzvimbo dzavanotengesera muri mukati mevabuildings ivo mavari kuti vanozobatwa zvakaipa nemaland baron. Muno hatipani mavhenda vari kutengesera vari mukati mevabuildings. Vatinowana vari mukati memabuildings vanhu vari mumafree market vakagona kuoganizana vane matebhuru vanotengesa vari matebhuru mukati menzvimbo idzodzo.
Tinoona imi pane zvimwe zvirongwa zvamanga muri kuita pasi pechirongwa chamanga muri kuti imimi 21 days of activism, asi muchitaura nyaya iyoyi yevanoita zvekutengesa mumigwagwa nyanya madzimai, chirongwa ichi chakafamba sei uye changa chiri chei?
Pazuva rekutanga tanga takatarisana nenyaya yemavhenda. Takatarisa nenyaya yemavhenda nekuti we have got more than 5 million vendors in Zimbabwe right now. Mavhenda edu akawanda mukati menyika ino nekuti hamuna mabasa. Chekutanga ndinoitira kucherechedza mavhenda anowanzotengesera muna Robert Mugabe. Mamai aivamo mamai echikuru vamwe ndevechipiki vanenge vaine vana vachechi. Takatorawo mukana wekuti tigorogara navo pasi tichiperera nhau yavo nekuti madzimai aya haaoneke kana kwakachena, vanowanika kana kuchine kwasviba chete chete. Takatoenda kumavhundo ndiri ndava muchitengesa kuchine kwakaita sei kwakasviba. Iwo vakauya nezvikonzero zvinoita kuti vatengese kwasviba. Chekutanga chanchiri chekuti vanobva kure kwamurehwa kana kuti kudomboshava kuti vaye kuzotengesa zvirimwa zvavo. Chechipiri vakadzi vakatengesa kwakachena ganzuru yemuno muHarare mapurisa acho anouya achivatorera zvavanenge vachitengesa uye hapana chavanopiwa. Chechitatu vakati kana vakatengesa manheru vanowana mari yavo vevanenge vakutengesera vaye vanochaisa manheru vakuda kunoenda kumba. Saka isu kutoti kuti hashtag 21 days of activism takanyora tsamba kuna meya wemuno muHarare tati tikukumbirawo kuti muvatirowo ava vanobva kure kunze kukunze kweHarare sekuti vatengeseri. Tikanyora tsamba zvakare kupalamentary portfolio yeSmall and Medium Enterprises kuti muzimu aset vava muchitaurowo zvakare nenyaya yechiempowerment nemavhenda zvo informal sector should be formalized because ndo yega source of income yavemo muno muZimbabwe. Saka kana vakaramba vachidzvanyirira ava vari kutsvaga kumikuti vazoraramise munzira dzakanaka vanhu vorarama sei ndo dzimwe tsamba dzatakaita sei dzatakanyora pationgoteaiiaeiism. Madzimai aya zvakare vane dambudziko rekuti havana kana chimbuzi chekuti vanoende. Tikatarisa ivo vana mai vari kubva kwamurehwa kana kudombosha vachiva kutengesa zvirimwa zvavo vanogara muno 1 week to 2 weeks havana pekugeza. Munhu wechidzimai anoenda kumwedzi zvinhu zvese hapana vanhu vari kuzvitarisa saka vanenge vachirarama kupi during the day kana vapedza kutengesa paya vanenge vachingotenderera muno mutaundi vanoabhuza zvakare nemahwindi. Saka unotoona kuti upenyu hwemukadzi hwavhenda hwechidzimai hwakaomba apo vamweni vakabereka vana vasiya varume variko kumusha zvinoafekta zvakare mamereji avo mararamiro avo nevarume vavo nemhuri dzavo. Ndoo maissues ari kuafekta madzimai aya. Atinofanirwa kuti mapato ese anomirira madzimai nemapato emavhenda tigona kunogara pasi pamwe chete kuti tikude nesolution yekutobatsira sei mavhenda echidzimai kuti vagone kuraramawo mune zvakanaka. Tichibatanawo zvakare nemastakeholders vavo vana minister local government vana meya vacho kuti todii kuti vadzimai vanotengesa vatengesewo mune zvakanaka vasingaabhuze vasingatorerwe zvavari kutengesa nekuti dhoro cherega raramo rasara mukati menyika ino.
Mubata mumira makadaro Sisilinda Masarira wanzwapo PJ Linda Masarira is just, you know, lamenting some of the issues that she says they were actually addressing under the 21 days of activism. But our time is really not very good, so I'll take, you know, go over to you so you can just take from some of our guests who are here to just in, you know, 30 seconds give us their view from Blawai. She's calling on those organizations to come together and approach local government. Next time, this is Marvelous Mhlanganya huye in Washington saying have a very good evening.
Ngile temba lokuba lilukholisile uhlelo lwethu lwamhlanje. Asibeke ithuba elifana injalo ngevikelizayo ngasikhathi sinye. Upraxedes Jeremiah olivalelisayo isithi libe lokuthongobohle.